Mukoma wa Chiwaya, wa Johannes Chiwaya, vachiva wana munin'ina wavo akafa pedyo nepamba pake, akatarisa mudenga achibuda zvinhu zvichena mukanwa, asina hembe, bhande rake rakasunungurwa, uye aine zvinhu zvake zvose zvinosanganisira mari nenhare mbozha. Vatise maonero avo vanofungidzira kuti munin'ina wavo akadyiswa muchetura kana kuti akadzipwa akafa nekuda kwezvanga zvichibuda mukanwa make.
Tashika panzvimbo yanga ari five houses after paimba yedu. Tashika akarara akatasa mudenga, sheti iri pamusana pake, one bvudzi yakabva gumbo, one rakagonya, bhandi rakapinunurwa. Maindotora gumbo izi, ndatora gumbo izi, ndavavhara. Ndavavhara ndavatazoenda kupolisi. But maonero angu, handisi professional, handisi doctor. Kana asina kuitwa choking kudzipiwa food poison because anga achibuda zvinhu zvichena zvichiirira nomatama, musoro dzichiirira nomaziso. Ndomaonero andazviita. Saka patakangomirira kuti dokita akauya toita postmortem toona kuti chichaitika, but I'm suspecting kuti adzipwa kana kuti aisirwa food poisoning because muhomwe make mava mune foni nemari dzake dzese nechibage chaanga chiratidza kuti ambodya, dai anga iri mbavha asina kumbobvira aita seasiwa nefoni nemari dzake.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati hapana zvavangataure pamusoro penyaya yekufa kwavachiwaya, vachiti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi.
Vanhu vachikusina vasati vadzoka, vachiita ground saka vasati vadzoka, saka hatina mafidha acho akamira hadizva vatete hasiriko zvayo.
Asi bato reMDC rinoti rinofungidzirwa kuti nhengo yavo yakapambwa ndokuurayiwa nevanofungidzirwa kuti vasori, sezvo nhengo dzavo dzinotungamira matunhu makanzura pamwe nevamiririri muparamende dzainge dzichitsvagwa nekwevanofungidzirwa kuti vasori mumasvondo maviri apera nekuda kwekuratidzira kwaida kuitwa munyika mwedzi wapera.
Ndingangoti kwemavhiki matatu nemaviri apera, maparty deployees edu, macouncillors, top provincial leadership, maMP, masenators, vanhu vanga vachitsvagwa. Saka preliminary investigations edu ari kunongedzera ikoko kuti zvakaenda towards abduction, suspected abduction and murder.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Sangano rinomirira kodzero dzevanhu munyika reZimrise rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kwevanhu munyika nekuda kwekutsigira bato ravanoda. Mukuru weZimrise vadzikamai Bere vanoti mashoko ari kufamba ekuti vachiwaya vaiteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvinoburitsa pachena kuti munyika hamuna kugadzikana sezviri kutaura hurumende.
Vanonzi ivo vanga vaya nemazuva vachiti ivo vane vanhu vari kuvateera vavanofunga kuti vasori. Iyi nhau inotiratidza kuti munyika medu hamuna kugarisana zvamuchose. Tava nenguva yakareba tichingoitisana naro zvichinzi nevamwe hakuna crisis, vamwe vachiti tiri kuita basa rekutotywa, vamwe zvozonzi muri kunyepa. Tinosvika riini tichingonhakurirana nyoka menyu? Isusu seZimrise tinoona kuti zvaiva nani kuti dai sevana veZimbabwe tagara pasi tataurirana nyaya idzi timise bongozozo riri munyika medu.
Kubva musi wa30 kurume kusvika pari zvino, Zimrise inoti vanhu vana vafa zvisina tsarukano uye vamwe vanodarika makumi maviri vari kutiza mudzimba dzavo vachitya kusungwa. Mutumbi wavachiwaya uri muchipatara chemukaroi wakamirira kuti ongororwe kuti chakakonzera kuti vafe chii, uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa nehama dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.